Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaurwa nevamembasa yatus ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Tikuti hatina kutizwa tiite make sure kuti our currency inonge iri stable, toita make sure kuti izvo exchange yedu inonge iri stable. Zvona idi zvine kuti nyika yedu inge yaikanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nekuti mari yemabhazi hapana. Mari Mwezuro, mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vakaudza Studio 7 kuti havaone varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakawanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tichange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembasa yatus ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda isu mari yedu ichiramba iri pasi, zvaita kuti tidzikire tuite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatiroda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya yedzidzo yedu nenyaya yemaustrity measures yavamuturi mwoyo iyo zvaakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara, muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsvakurudzo tichatsoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana ve banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vanoti kunyangwa zvegore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangula vanoti kuti zviitike nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangula vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 toenda tine rubayo rwekuti zvinhu zvakanaka, tiri kutarisira kuti izotiite make sure kuti our currency inge iri stable, toita make sure kuti exchange rate inge iri stable.
Etingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga?
Dzokutanga jonga sematatoti mazuva ose mari kutinga ine simba kunga tichiproduce zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Chipiri chokuti tingatine need of purpose ine social cohesion, nekuti mare simba remare rino reflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifidha here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta, kana kuti tushamwe chete seZimbabwe yetu. Are we showing love more so this Christmas period? Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So whilst people look at the only picture of Marim Beg, and your produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri is a good issue. You also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50% and 60%. So the chira is a good issue. Mare, a couple of my formal sector, my banks, in the informal sector, you get trapped, you go, I got to go my bank. So that's what you are saying, Guti. Mare kuti zviite kuti mari iite circulation, tofanira kuti formalize the informal sector. Tofanira kuti tiite increase production. So the thing is, the formal sector inotenga from the formal sector. Mari vate circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying is zvakafanana. Hativana kuti ndo ino division yado kuita iyoyo. Tachiinto of purpose. Ito purpose mainly kuti kuona izvozvo, but the same share division. That's what you are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vari parunare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo rekrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Akawanda vataura ne Studio 7 vanoti kukundikana kwa kuenda kumusha kwakaita kuti zuwa rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa nengube nengo yebato rinopikisa hurumende re Free Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Apana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe chiti tichienda Christmas because time ye Christmas itime yekunge vanhu vachifara nema families avo, vachifara nema parents avo, vachifara vachionana hama neshamwari vakanga vakagumana. But nezviri kuitika kuZimbabwe zvinoratidza kuti kana munhu chienda kuChristmas unenge uri kunobata vanhu maoko kuti nenhamo because of the political situation, economic situation iri kufesana nevanhu vari kumusha kuZimbabwe. So kutoenda kuZimbabwe panguva inoyi hotday kutonobata vanhu maoko kunge kwadofiwa nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why ndisina kuenda hangu kuChristmas gore rino because handidi kuti ndinochemera vanhu nekuona situation yavari kurarama vari iri kungoitiswa nevanhu maone.
VaBarnabas Samuriwo avo vanobva kuwedza vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari zvinhu zvakati wandei fanike gore rino rari risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rino rari risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro. Tine vana vari kuenda kuchikoro muna January vamwe vari kuita form 5 vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha hey it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro nokuti upenyu hwacho hwamazuva ano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvino tinoti takatumira magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyoshayika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ya ina ndakwanisa kuenda kuChristmas nokuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kumbira musheve yama tisi vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai tiri tese holiday ine Christmas pati hatina kukwanisa ngetaura renyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumbira mushe kumusha kwedu ife chero ukatumira mari inonzwa ichinzi mari yaya yasvika so yakakatwa katwa chi so hatinange tichinzwisisa kuti zvichange zvifamba sei paChristmas. Saka takasarudza hedu kuti tidyire Christmas tiri kuno kuti tichiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January bezvo takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopembera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta edzimotikari motikari arikunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano webike bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombo tarisa zviri mapepa nau anhasi. Mukroniko mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa, vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsauna dzakaitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsauna dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vaJacob Skala vakaita tsauna nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu veZANU PF anoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pastudio apa namutananga wande ndokombiro kubvunza kuti pane pakaimbotaura zvema passport paya pachitaura kunzi ukatora passport uri kunze kwenyika whether uri kuAmerica, South Africa kana Botswana nedzimwe nyika painde 318 US. Vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no, mari yawandisa nekuda kwekuti pano kunge vachida Korea Transport ichitakura zvinhu ndozvazvoita kuti idhure. Ko chakunetsa kande chekuti kana ukaenda kuZimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kwenyu kweZimbabwe chete. Chii chakuitikapo nekuti mari yakasvika pa318 mukapa zvikonzero zvekuti itransport yazowanda Korea Transport nechichi. Ko zvino isizvo zvataita kudhara zvokuti unokwanisa kutumira hama yako vari kusvika ikoko hama dzaidu vachitaurwa kunzi 318. Iniwo ndatoendawo ikoko futi ndiyo zvimwe chete zvandataurwa kunzi 318 whether wauya wega whether waita sei. Chii chakuitika chitsotsika ichi? Because ndakanzwa chitaura kuti hanzi kana ukaenda kuZimbabwe uchiita wega uchiita emergency i200 bond, asi ukasvika uko hakuna chiri kuchinja, vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo. Izvozvo izvi ndatonzi ndatoendako ini ndinobva kuSouth Africa but ndataurirwa mari yekunzi 4500 mari iri kunzi equivalent 318 US. Chii chiri kuitika? Ndataa kunzwisisa ipapo, please mutibvunzirewo vanhu ava vekumapassport kuti chii chiri kuitika. Chitsotsi here kana kuti chii? Tinyatsonzwisisa zviri kuitika.
Ndoti bate zvangu zvishoma shoma zvinotaurwa nevamwe vedu veZANU PF vanotaura vachiti echidiki ngavaiti maprojekti rasangode kushanda. Munhu angaite projekti asina kuwana capital here achibva kuchikoro totanga kutaka bhizinesi kake, andanda atanga ashanda tagone kuwana capital. Zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinolona mari. Ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa, ukainyora nokunonzwa unwa kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sisi, vanongoti ndiri nenyora proposal inonzwisisika. Saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoscrina vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana, asi mukana wacho hausi pamunhu wose, dangu vari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere. Zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital. Mwando angaitotaura zvekuti ndakatengesa mota, ndangatoona capital kudhara wanozotengesa moto tanga project yake farming. Saka okamu tungatanga unotengesa informe here kuchikoro. Saka zvimwe zvavanotaura ka zvinongoratidza kuti vanhu ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso. Ndinotenda hangu.
Makadiniko wahwande? Ya rakwana zuva riya rataitaura ratamuzi, zuva rakwanimirodi. Tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu Mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kwenda pa 34. Muziwe kuti ndiana akabere kwa musi wa 25 nhasi. Number 2. Ndoda kuti mutoro Bible yenyu muerenge pana Vatongi chapter 3. Muiverenge verse 1 kusvika kwainoguma kwese. Muchanzwisisa kuti wana wa Israeli wakanga vachirasika sei pamberi paMwari uye vachiita sei zvizvawaita vachizvaisemesa Jehovha Mwari vachiraswa kwandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaita. Chechitatu chokupedzesera ndechichi wahwande. Tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi. Hama dzangu, dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona vamwe uye munozvidza makereke avamwe. Hatizvidze makereke, hatina vatinomhura, asi nhau iripo ndeyekuti wese vamunoti vafundisi wedzikereke dzamunodaidza, idzo kereke dzamunoti dzine nyunyeni dzinonzi aligned chichi. Makereke ese iwayo haana matemwari anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa. Chikara chakaindodyiswa kuti chinamatwe. Chikonzere, wanoobserva Christmas, wanoobserva Easter, wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata Mwari. Izvozvo ndo zvatinoramba kuti musati taurire zvisina nebasa. Wachiuya vachiti takarasima vachitaura nemiwo muchito wati vatungamiriri wafundisi vemakereke. Havasi vafundisi vemakereke asi kuti wakatoshata, vanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo. Imi kana musingaravi Bhaibheri muchiita yekunzwa sezvandinoda kuteera muchiti makatokurira padivi mukabatisisa dzidziso dzaana Bhala.
Hai, ndoda kungotaurawo panhau yekuti uyu chamisa uyu mvanhu uyu dai arambawo kuto dai zviramba zvehurumende yemubatanidzwa izvo. Izvo hurumende yemubatanidzwa idhi kana kahwina ngaatonge. Kana kahwina guna haguna imba inoita vana baba tu vakazoshandisa tsvangirai 2008 kagara zviramba mvanhu wechidiko. Ndino tinotenda chiinda chitaura ndiri Cape Town kana kuti Ngala.
Madiko wachamari studio 7 ndinomhorosai zvikuru ndiri makurokoto ravai makashinga noupenyu nokuzvibata mupindo mu2020 da kuzozvanhau dzakakura chaizvo. Ndinomhorosa kwedu vese vokwagumbo voso ndiri kuvamhorosa anenani zvakanongera gungo paari ndoti happy happy new year. Asi kana zvefadzi nejuri zvou ari kuga kumberengwa tenhofu ndomhosa zvikuru handi kumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please nditaure nezvikuru wangu ndoti we are ready for kupinda mugoredzva here. Ndinofara zvikuru.
Ndinokwadzisa hama dzangu dziri kurutenga unonzi kulimbigiya namai vangu ari kurutenga kulimbigiya vakamakanyambe vari parutenga palimbigiya apa. Ndinovakwadzisa nevamwe vose varipo. Ndinovakwadzisa nehama dzangu nevana vangu. Ndinovakwadzisa nevari kuno kujoni vana katichere. Ndinovakwadzisa kumesina. Ndinovakwadzisa nevari Joburg. Ndinovakwadzisa hama dzangu dzikaenda gwede makadini mose.
Makadiko wajonga, toda kukwazisa shamwari wese Studio 7. Chitaiwa mune Christmas yakanaka nenyuye yakanaka. Tiripo zviri pa Cape Town apa nonzi Colin Dumba. Toda kukwazisa timu rangu rese riri kunoku randakarara naro. Tinotenda Chirinda. Ndozoendawo pa Cape Town ndozokwazisawo pamunina wangu James Dumba na Prince Dumba. Ndozoendawo pa Dandi ndokwazisawo Mudzara Dumba nevamwe vosewo. Toenda kwaDJ ukoko tokwazisawo nevamwe vese ndonzi Colin Dumba pa Cape Town apa. Zvinhu zvakafamba mushe New Year tendu tese. Tita aiwa muve nenyu yakanaka. Happy happy new year.
Hanzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano ravana chiremba Doctors Without Borders razivisa kuti harichaenderera mberi nokuedza kumisa kufararira kwechirwere cheEbola mune rimwe guta muDR Congo nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivi ravakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari. Mapurisa eHong Kong anodzimura mirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzokutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu. Nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakabhaza zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai timbotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha matsindikwa vati ivo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achiti iye handicheuke.
Hallo mayadi.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuchindira kuri. Ah ndizvina zvakadhakwa.
Sei muri kudaro? Mabva makumbira imi kuti muda kunzwa poma dzore. Sei mafunga kuti mukumbire chimbo ichi?
Ndeke kuti handiteke kuti hei ndanga ndaona ya mahwani.
Ehe mungatsanangurere imwe nhamo yamakanyanyowana yanga yakaoma iro gore rino ndeipi?
Kuyewa mari, magweti, mbura, maisha kutimaja mkotindikia.
Saka nasi muruku ite ipa Boxing Day kudai?
Era gara angu kuchoko yomo mbeso angu mbe yuko gajira angu mbe yuko mbeza 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 mbeza.
Amotara na Gabriel chinoona ari paRustenburg pa South Africa.
Pakadiko paRustenburg apo?
Ah, paRustenburg pakunaka jose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra 2019?
Muyani sesekedze chakarohwa, chakarohwa mambo dziterere, ah, vari kuuya nazvo number 1 kani.
Oh, chii chinokubata iparwo yorwa mambo dziterere?
Panyaya yekunza pa rumbo rwake rwekuti muyani sesekedze apa, yesh.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasvika vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yekumbonakisa hei kunyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara ishi unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Asi dai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara nezvichiendeka. Ah, Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vekwamaramba kisimusi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangurya, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvichenge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, nchiti mosara zvakanaka.